manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 15/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy. These things.
Kuvandudzika kweupfumi hweAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti pasina hutongo hwakanaka Africa haikwanise kubudirira.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more.
Vana 588 ndivo vabatwa kusvika parizvo, asi tinofunga kuti vakawanda uye tichavabata patiri kumaka bvunzo idzi.
Vana vanodarika mazana mashano vanonzi nezimuseki vakaita uori wekuwana mapepa ebvunzo dzeolevel dzisati dzanyorwa. France yave kusangana neArgentina mufinari yeWorld Cup nemusi wesvondo kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wemazuva matatu weUS Africa Leaders Summit uri kuenderera mberi muWashington DC nhasi, vatungamiri vachisangana vega kuzeya nyaya dzekutengeserana uye kuti Africa ingabatsirwe sei kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwechikafu. Asi pamusangano uyu nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vaisa parutivi homwe yemabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti US$55 billion kuti vashande nehurumende nemasangano akazvimirira oga kusimudzira upfumi hwenyika dzemuAfrica. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaBiden vakati vakazvipira kushanda nevatungamiri vemuAfrica kusimudzira nyika dzavo. VaBiden vakatiwo pane chibvumirano chekutengeserana pakati peAmerica neAfrican Continental Free Trade Area nezvimwe zvibvumirano zvinosimudzira upfumi.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
Kuvandudzika kweupfumi hweAfrica kunokwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwakanaka, vanhu vaine hutano uye magetsi nedzimwe mhando dzemoto zvichiwanikwa. Izvi ndizvo zvinotarisiswa nevemabhizimisi kana vachida kuuchika mari dzavo. Zvinokwezva mikana mitsva uye mishandira pamwe nemakambani ekunze. Amerika yakazvipira kutsigira zvirongwa zvose zvekusimudzira upfumi hweAfrica pasina anosaririra uye kuumba hwaro hwekuti kutengeserana kuve nyore pakati pevemabhizimisi vayo nevekuAfrica. Amerika yakazvipira kushanda neAfrica kuti ive neramangwana rakajeka.
Vakatiwo nyika yavo yaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti US$350 million yekusimudzira humizha neumetura pakufambiswa kwemashoko kana kuti digital transformation with Africa.
This will include partnerships between Africa, American, African American companies.
Izvi zvinosanganisira kudyidzana kwemakambani emuAfrica nemuAmerica munyaya dzekuona kuti madande mutande akachengetedzeka.
Mumiriri weAmerica kuUnited Nations Amai Linda Thompson Greenfield vakatiwo kubatsira Africa hakunei nekuti yatsigira Russia here kana kuti kwete mukurwisa kwairi kuita Ukraine. asi avasi vatungamiriri vemuAfrica vakakokwa kunhimbe yeAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakapidigura hurumende vachishandisa chisimba vanoti Guinea, Sudan, Mali neBurkina Faso havanawo kukokwa. Kumucheto musangano uyu vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaTom McDonald vati vanotambira danho renyika yavo rekusakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vati vaMnangagwa vanofanira kutevedzera utongo hwejekerere.
Nyika yeZimbabwe ichiri pasi pezvirango zveupfumi zvayakatemerwa neAmerica, izvo zvandinotsigira sezvo Zimbabwe ichine basa guru rekuita kuti zvidziswe. Ndanga ndiri munyika iyi pakatanga bato rinopikisa reMDC raitungamirirwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai. Munguva yesarudzo ndikaona nhengo dzebato iri dzichiurayiwa nekurohwa. Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dziri pachena dzinoremekedzwa nepasi rose kuti zvirango zvibviswe.
Asi vachitaura neStudio 7 gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, avo vari kumirira Zimbabwe vakati havana kufara nedanho reAmerica rekusakoka vaMnangagwa iri.
Asi yakukopa, isina kukopa kana kuti zvinhu zvandotaura, kuru weZimbabwe haana kukopa. Ndauya ndakamirira Zimbabwe. Tinogumbuka nazvo, nokuti kana kuchingonzi Africa, inoinkluda Zimbabwe. Saka kuru nyika yeZimbabwe anofanira kunge achikopwawo.
Vachipawo pfungwa dzavo vatawanda jokora vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vati zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu kuti ikokwewo kumisangano yakadai, uye inofanirwa kushandisa mari yaichawana kubva kuAmerica zvisina huori.
Kana mari iyoyo yasvika, mari iyoyo yauya, ngaishandisirwe vanhu, ngaishandisirwe zvavanenge vanzi neAmerica vaishandise. Vanoshatirisana neAmerica nenyaya yekuti vanopiwa mari, ivo vodya mari kunge mushongo womusana. Mari iyo haisvike kuvanhu, mari iyo haiitiswe basa rainenge ichifanirwa kunge richiitwa. Kana vaakubvunzwa kuti mari yafamba sei, voti America yazviitire. VaMnangagwa havana kusveedzwa kuti vange vaine vamwe vavo. Nyaya yavaregererwa kudanwa ndeyekuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Musangano wakadai wakapedzisira kuitwa muWashington DC makore masere adarika uchikokerwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganyahuye.
Kanzuri inoona nezvebvunzo munyika yeZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC nhasi yaudza paramende kuti vana 577 kana kuti 588 vakabatwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzisati dzanyorwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, mutevedzeri wemukuru weZimsec vaFarai Zisengwe vati vanofunga kuti vachabata vamwe vakaita uori pabvunzo.
About 588 candidates were caught along the way during the investigation, but we believe that there are more.
Vana 588 ndivo vabatwa kusvika parizvino, asi tinofunga kuti vakawanda uye tichavabata patiri kumaka bvunzo idzi.
VaZisengwe vati zvakabuda mubvunzo dzeadvanced level zvichaziviswa munandira gore rinouya, asi zvakabuda mubvunzo dzeo level zvichazoziviswa kana vapedza ongororo yavo. Vaenderera mberi vachiti nzira yavanomaka nayo bvunzo inoratidzawo mwana wese anenge vakabira. Mumwe mukuru weZimsec vatelani mugoni vati vane unyanzvi hwavo hwavanoshandisa kana kuti malpractice detection tool uwo vati hunoratidza kuti munhu akabira bvunzo here kana kuti kwete. Vati wese akabira bvunzo haapiwe zvakabuda mubvunzo idzi uye anombomiswa kunyora bvunzo kwemakore maviri. Asi vamuguni vati vaita dambudziko rokuti vamwe vana vechikoro vanonzi vakabira bvunzo vari kupikisa mitongo yavari kupiwa. Sachigaro wekomiti yedzidzo yepasi vatorerai moyo, nenhengo dzekomiti yavo varatidza kusafara nekuti ZIMSEC haichengetedze mapepa ebvunzo sezvinotarisirwa. Asi vazvisengwe vati ZIMSEC haina zvikwanisiro zvekuita izvi. Vati ndokusaka vachida rubatsiro nerusigiro kubva kuvarairidzi nevamwe vese vane chekuita nebvunzo. Pane nzvimbo zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 dzinonyorerwa bvunzo dzeO level munyika yese, asi iyo ZIMSEC ine vashandi mazana matatu nemakumi masere chete 380. Imwe nhengo yekomiti iyi vaJohnson Maduku veZANU PF vachimirira Bikita East vati bazi redzidzo yepasi rinofanira kugadzirisa zvinhu.
Vanhu vanoda kupasa vakawanda, even kuhigher education kune unogona kulika zvinhu zvichibva nekuno vanodzidzisa. Saka ndinovatsoti problemu yacho haina kunyanyisa kuvadzidzi, nokuti nyange denda ndiri kuchikoro ndikaripana bepa ndodawo kupasa ndinototi ndari wana. Saka ndiri kuti I'm not sanitizing kana kujustifya vanyori vebvunzo vanosangana nebepa, but sosi yacho manje ndinoti kukanganisa sosi yacho ndobva nenyaya.
Vange vakamirira munyori mubazi redzidzo yepasi vaBarnabas Mangosho vatiwo bazi ravo riri kuitisa vakuru vezvikoro zvidzidzo zveutungamiriri kuti vaite basa ravo nemazvo vasaite zve uori. Mutauriri mubazi iri vataungana ndoro vatiwo bazi ravo richaendesa bhiri rekuvandudza mashandiro eZIMSEC kana kuti ZIMSEC Act kuparamende.
With underhand dealings and corruption within the education sector.
Tichatarisa nyaya dzakawanda dzinosanganisira uori uye tinoda kuti zvese zvigadziriswe nemutemo.
ZIMSEC inoti bvunzo dzakabirwa ndedze ordinary level mathematics paper 1 ne 2, English paper 1 ne 2 ne combined science paper 1, 2 ne 3. ZIMSEC inotiwo bvunzo dzakabirwa matunhu ese munyika asi dzakabirwa zvemhando yepamusoro kuchipinge masvingo nezvishavane. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou varamba mashoko ekuti vakuru vezvikoro ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo asati anyorwa, vachiti vashandi veZIMSEC ndivo vanoburitsa mapepa ebvunzo vachipa hama neshamwari dzavo kana kumatengesa.
ZIMSEC is not honest kana ichifunga kuti mazama nechina anongolika kuzvikoro chete. Kuzvikoro chipenga chekulika kwemazama nechina, but akawanda anolika paanenge achitoitwa maitem writing.
Nyaya yekubirwa kwebvunzo yapindawo muzvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, uko kwakatosungwa mumwe mukuru wemapurisa aiita zvidzidzo zvemutemo. Pane vamwe varairidzi vane chitsama vakamiswa mabasa nekuda kwenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pamusangano waitwa nhasi muHarare wakokerwa nesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resource Governance, vagari vabva kunzvimbo dzinocherwa zvicherwa dzakasiyana-siyana munyika vachema-chema nekushayikwa kwebudiriro munzvimbo dzavo, vachiti zvicherwa zvaunza kutambura pamwe nekukanganisirwa nzvimbo dzavanogara. Nyanzvi dzatiwo kuti nyika iwane cheuviri inofanira kutengesa zvicherwa zvakwenenzverwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu, mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vati vanhu vanogara kunzvimbo dziri kucherwa nemakambani makuru mamwe ari kunze vanofanirwa kuwana chiuviri kuzvicherwa zviri munzvimbo yavo. Vaenderera mberi vachikurudzira hurumende kuti ise mitemo nezviga zvakasimba zvinokurudzira kukwenenzverwa kwezviwanikwa zvisati zvabuda kunze kwenyika.
Tichitarisa zvicherwa zvedu zvatiri kuwana iko zvinezvi tingati maruvhuruvhu musararidzwa, nekuti maminerals anowana value kana aprocessa, ingauri madiamonds, ingauri chrome kana platinum. Vanhu vanokwanisa kusmelta platinum neku polisha madiamonds wana wana value ya kapitwa kana mazana matatu kudarika value yosiku nilitachira chongo tengesa ari raw. Saka chini chirikudiwa chikuru mzibabwe kuti mining i develop enyika kuita make sure kuti chese chatiri kuchira chino processa nyika yedu yezimbabwe.
Vatione kuda kwekuti zvicherwa zvinopera makambani ari kuchera zvicherwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakadai semarange wange nedzimwewo nzvimbo munyika vanofanirwawo kuona kuti vabatsirawo vanhu venzvimbo idzi.
Saka Zimbabwe inofanira kuziva kuti maminerals achapera, saka tinofanira kuchironga iko zvino tichinawo maminerals acho kuti tingaite sei kuti ikonomi yedu irege kuramba ichidependa pamaminerals asi toshandisa marevenue atiri kuwana kutanga kuendawo kumamwe masector akaita semanufacturing agriculture.
Izvi zvatsigirwawo navafungai Naitai vanga vari pamusangano uyu vari mugari wekumarange uko kunocherwa mangoda.
Inofanira kuisa maprojects ekuti kana mineral iri kumainwa yapera vanhu vanosara vachirarama. Imwe wei yekuita izvozvo ndeyekuti vakaisa magetsi kumaruwa. Mabasa akawanda anoitwa nevanhu vachishandisa magetsi, mabhizinesi akawanda. But ukatarisa mining iri kuitwa iri kungosiya vanhu vari varombo ende vacharamba vari varombo zvachose.
Vamukasiri Sibanda vanotungamirira chirongwa cheStop the Bleeding campaign chemuAfrica icho chinorwisa kuti dunhu reAfrica risarasikirwa nemari dzinobudiswa kunze kwenyika zvisina tarukano vatiwo zvicherwa zvikatengeswa zvakakwenenzverwa zvinobatsirawo kuti hurumende iwanewo mari yakawanda.
The increase of the taxable base ma mkano mare hurumende kuti wane tax yakadini yakawanda because value inenge yadini yakura.
Sachigaro wesangano rakazvimiririra Remedlands Natural Resources Agenda vaSilas Mutendeutswa vaudzawo Studio 7 kuti nzvimbo dzine migodhi dzinofanirwa kuvandudzwa.
Tutazo ni mai nini nifana kusiyo naka ispatara naka ema emu baba yaka naka naka emvura zakachina. So that ima mwada tuko na kuhuza uwa na wili uta famunu wana pakade kaimbo wani mai ni
Richerwa shaka wanda munyika shaka daise goride mangoda platinum nezimweo shuno tengese wa kunze kwe nyika jisina kukwene njerwa izo zinunzi ninyanju shuno itakuti Zimbabwe ilaskiru inema yaka wanda sejo ichizo tenga shikadziru wa kupakuzi Richerwa izo nemari iri pamusoro soro. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa sezvo tatadza kubata gurukota rebazi iri vaWinston Chitando kana mutevedzeri wavo vaPolite Kambamura sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi vachitaura nezuro kubhuera kwavaivhura mugodhi welithium mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvakakosha kuti Zimbabwe ikwenenzvere zvicherwa zvayo. VaMnangagwa vakati makambani ese achanga achichera lithium munyika anofarwa kuratidza kuti achakwenenzvera sei chicherwa ichi vakati bazi rinoona nezvezvicherwa rinofanirwa kuona kuti izvi zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeCameroon inoti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 vainge vaenda muhopoteri munyika iyi nekuda kwehondo yakatanga muna 2017 vave kudzokera kumusha. Hondo iyi yakatanga mushure mekunge mamwe matunhu ane vanhu vanotaura chirungu ati haachadi kutongwa nevanotaura French. Asi nekuda kwekuti hapana kurwisana kwaitika mumavhiki matanhatu adarika, vanhu vatanga kudzokera kumisha yavo. Vanopikisa vanonzi vari kurwisa zvakasimba vachirwisana nemauto akabatana nevanhuwo zvavo. Kubva zvatanga hondo yekurwisana yeUkraine neRussia musi wa24 kukadzi, America yapa Ukraine mari inosvika mabhiriyoni zviuru 10 nezvipfumbamwe kana kuti US 19 $1 billion zvekutenga zvombo uye kudzidzisa mauto emuukraine kuzvidzivirira. Nekune rimwe divi, Russia iri kubatsirwa nendege dzemhando yemadrone neIran. Zvombo kubva kuAmerica neNATO zvinonzi zvabatsira zvikuru kuti Ukraine ikwanise kuzvidzivirira kuti isapambwa neRussia. Panguva iyo hurumende iri kuti urongwa hwayo hwekuda kugadzirisa zvakare ukama hwayo nenyika dzekumwawirira huri kubudirira, America svondo rino yakatemera zvirango zvehupfumi kumwanakomana wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vaEmmerson Mnangagwa Jr. nevamwe vatatu vanodyidzana neShoroma vakuda kwasheta Gwirei avo vagarawo vari pazvirango zveAmerica izvi. Pamusoro pevanhu ava, makambani maviri akaiswawo zvakare pazvirango. America iri kupomera vanhu ava mhosva dzekuita zveuori, asi Zimbabwe inoti hazvisi pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vhusango, pamwe nasachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America zvakare vatawanda Dzokora. Tatanga nekubvunza vaCharumbira Vhusango kuti vanoti kudii nedanho reAmerica iri.
I think the last thing I'll say is the president really is about coming to the Nangamba. Waka Bama to Africa, the US Summit, Charles Biden. As you are going to go in the Iko Kogan and Matanchin, I think so. Can I'm not going to see the bilateral of Sanga and Sita not to be out? She's a very young to be acquainted with the time of sanction. But I think about the America, yeah, I don't think that you could have to try to bribe us about it. We as Matin, I. In the negotiated table with America, while it's what I see suffering from a sanction. Saga President, I didn't tell you we have seen Africa coming. The next week, I'm not going to get any of the way. The evil of America, the right side, the right side of the sanction, that's what I'm saying. America is to be informed by the sanction.
Ndikubatei murume vaCharumbira, ndaida kuti ndikugadzirizei panyaya yamuri kutaura kuti vaMnangagwa vakakokwa vakaramba kuenda. Kuno takataura naMinister Shava vakati vari kunyunyuta nekuti vaMnangagwa vakasiyiwa kumusangano nenyaya yekuti vari pazvirango.
Haini information iyo ndanditinai, ine information yekuti president vakati havangabudi kuAmerica ikoko nenyaya yekuti masanction ngaatange abvisiwa kuti vaviri vadi vaviye kuAmerica.
Regai tizwe kuna vadzokora, vadzokora, tiri kuona kuti kune vana veZimbabwe vakaiswa zvakare pazvirango neAmerica nemamwe makambani. Munotii nedanho iroro?
Izvi zvinongoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvainofanira kunge ichiita. Zimbabwe yakaudzwa ende inozviziva kuti chavanofanira kungoita chete kuremekedza kodzero dzevana veZimbabwe. Varegere kuponda vanhu, vanhu vacho vanenge vauraya vasingasungwe. Ndonyaya dziri kuita urwa idzodzo. VaJob Scholar vari mujeri kwemwedzi inokwana mishanu, nevamwe vese venyatsime vakangosungirwa mahara, hapana nyaya yavakakanganisa. Saka izvozvi kutyora kodzero ikoko kunoitwa navaMnangagwa neZANU PF ndokuri kuita kuti vasashevedzwe kumisangano yakakosha saiyoyi. Ko, mwana waMnangagwa akaendeswa pazvirango zveupfumi zvinokanganisa chinyika? Ndiye ega ari kurambidzwa kunzi iwe uri kuita basa rekupa mari muZimbabwe, uri kutora goridhe muZimbabwe uchienda naro uko neuko. Regera zvauri kuita izvozvo. Saka kuenda kwake pazvirango zveupfumi hakuna zvakunokanganisa nyika yedu.
Regai tidzokere kuna vaVhusango. VaVhusango, manzwa zvataurwa navadzokora.
Hai, yagara ingori dzakadziva kuti ndozvataurwa navadzokora neutano navo zvakanyanya zvekutaura, nokuti kana tichida paredio tofanira kutaura zvinhu zvekuti kana vanhu vakateerera zvataataura nhasi gore rinouya vanofanira kuona shambiko in terms of matauriro atichiita nepolitics dzemuZimbabwe. Zvemahuman rights vadzokora, mafantasi eamerica ekutiraya kuita things Zimbabwe anoitika machishandisa any means that they iko zvakunova navadzokora vevana vabiti venyu navashandisa ndovanogara vachiinda ndovakaenda kunokereta masanction. Ndo vari kuramba vachipoi masanction atakapereka marambirei aripo, rambai muchingoimpoza. Ticharamba tichivaka Zimbabwe yedu, masanction aripo, ticharamba tichibudirira, ini ticharamba muchingokomplena, ticharamba muchingotikwereka more and more masanction. Inyika yedu ichingatatikoi ichienda mberi, ticharamba muchingava vakawanda pamasanction vadzokora. Asi izvozvo hazvisi kuzivi zvinogona kuti kuii achii sechiii.
Vadzokora, pindurai tinzwe tisati tapinda mune mumwe mubvunzo.
America haiudzirwe neCCC kana nevanhu kana navabiti kana kuti neni kuti itongere nyika zvirango zveupfumi. vanozviona vega varikuona kumbunyikidzwa kurikuitwa kodzero dzevana veZimbabwe voita zvavanoita. Iko zvino vaFred Zichava nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vakauya kuno vari kugara mahotera anodhura anoita ma$1,000. Tanga tichivaona ndiri kuno kuWashington DC vari kuenda kunoita basa rekushopa. Nezuro ndakapinda mumeeting yenyika dzinoita zveoil and gas. Zimbabwe yakaona oil and gas kwanga kusina kana munhu anga ariko, asi vanhu vakashandisa mari yenyika kuuya kuno kuita basa rekusonwa doro nekuenda kunoshopa. Izvozvo ndozvinoita kuti chero America yacho isainvite vanhu vakaita saMnangagwa.
Vabvusango, tinoona kuti zvirango izvi zvakatemerwa vanhu vari muZimbabwe nemakambani. Panguva imwe chete hurumende yanga ichipembedza nyaya dzeringagement vachitaiwa zvinenge zviri kuratidza pundutso. Munoti
mizhinji muZimbabwe yakaramba kushanda vadzokora nemhuri yeSCCC, asi chati zvakaitika nokuti isu nyika yedu inei hatizoirega ichinda through mizhinji. Inofanira kuinda through the democratic way zvekuti you win my election and then wahuna yedhuedheima.
Tinzwe kuna vadzokora vadzokora.
Zimbabwe ZANU PF in particular is not a sincere trading partner. Vanonyepa vakauya kuno uku vanenge vachitaura kuti tichanoita zvakati, nekuti vanozviziva zvavanofanira kuita kuti zvirango zveupfumi zvibviswe kana kuti zvisarambe zvichiwedzerwa.
Vanga vari sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare muno muWashington DC. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro veZANU PF muNorth America varegista Rumbira Vusango vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Munhau dzemitambo. France iyo yakarova Morocco mumasemifinal nezuro yave kusangana neArgentina mufinal yemakwikwi eFIFA World Cup ari kutambirwa kuKatar nemusi wesvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nao dzemitambo vaBrian Musekiwa.
World Cup yasvika zvino pakati peArgentina neFrance. And the doctor is saying that the game is going to be very exciting because my team is Esa Aka Simba, my team is Esa Animal Stars.
Ndi vapi vamuri kutarisa?
Ku Argentina tina Messi, ku France tina Mbappe. And then ndikona Argentina ichikwanisa kuhwina kutora mukombe. And it's going to be a very close game and I really shamisika na rikasvika kumapena. But ndiri kuda kuti Messi atore World Cup and vazhinji vanosupporta Argentina nevanosupporta Messi wacho vanoishungudze kuti Messi abid the farewell to the World Cup with the World Cup trophy. Chinova chunhu changa asina career yake. Chinova izvo kuti anenge akuve recognized as the best player ever to play on this earth.
Kusei muchidaro? Ivo vamwe vanga vachiti havo anga achitamba zvakanaka kuchikwata chake kuBarcelona nekuPSG kwavi.
Nekuti chachitika ndechekuti vanga vachingoti Messi is greater than Maradona kana Pele nenyaya yekuti haana World Cup. Atinga akatora World Cup vamwe vanga vachimudhauta vanokwanisa kubhiliva kuti inyanzvi yebhora zveshuwa. And also mutambo wari kuona uchaita kuti vanhu vafare zvikuru nenyaya yekuti this will be the last World Cup for Messi and also this is the second World Cup appearance for Mbappe. Anove iye mutambi wari kuona achapuwa torch to carry forward with the legacy yake yekutamba soka.
Makaona sei matambiro akaita Morocco kuma kwikwi aya kunyangwe hazvo yakazoburitswa neFrance mushure mekurwa 2-0 nezuro.
Morocco kupinda kwayakaita muma semifinal zvakafadza vagari vekuAfrica zvikuru nenyaya yekuti vakabreak history and Morocco becomes the first country from Africa to qualify for the semifinals. Chunhu chiri very encouraging. Chaita kuti mamwe countries ekuAfrica vave vanokwanisa kuona kuti zviri very possible.
Vanongorora nao dzemitambo vaBrian Musekiwa vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUS Africa Leaders Summit uri kuitwa muWashington DC uko America iri kuti yakazvipira kusimudzira mabasa emadzimai emuAfrica sezvo nguva yedu yapera rakaiti mwetarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti pasina utongo hwakanaka Africa haikwanise kubudirira. Vana vanodarika mazana mashanu vanonzi vakaita uori wekuwana mapepa ebvunzo dzeO-level dzisati dzanyorwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya muina Gaina kumedhisaidi.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.